manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 3 2020 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858. Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe. Vave nhengo yeNational Assembly zviri pamutemo. Asi MDC Alliance inoti haisi kushamisika kuti Muzvare Tokozane Kupe vava muNational Assembly nekuti vari kushanda neZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance inongochema semwana mudiki nguva dzose. Mumiriri weZengeza West muNational Assembly vaJob Sikala vanoshanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa zvakaibisisa paakapambwa muna Chikunguru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858. Zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro wakare. Vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vagara vari munyika, uye vaviri vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevasere. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemana nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 34,892,000. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu nezvina kana kuti vadarika 1,034,000. America ndiyo iri pamberi ine vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti 7,555,000 vabatwa nechirwere ichi avo vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvitatu kana kuti 213,000. Vakafano bada chigaro chemutungamiri weMDC Muzvare Tokozane Kupe vava nhengo yeNational Assembly zvichitevera kuburitswa kwakaitwa gwaro rehurumende rinozivisa zvinhu zviri pamutemo. Vanoziva zviri kuitika vanoti Muzvare Kupe vari kutarisirwa kudomwa semutungamiri wemapata anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Basa rakanga riri raMuzvare Tabitha Kumalo veMDC Alliance au vakadzingwa mudare iri neMDCT. Studio 7 yatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tazobata sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo.
Madam Kute vanavaiwe ex-president weMDCT ava nhengo yeNational Assembly zvichiburikidza kugadzira kwaita mazita avo nezuro vachitora nzvimbo dzaavo mamembers of parliament vakaita recall nova izvo zvinoratidza kuti in parliament and is a leader of the opposition. Zakanaka kuti vange vari padhuze or vachiziva zvinoitika muparliament nekuti kuti vatungamire zvinhu zvine ungwaru and zvine kuziva mukati vanofanira kuti varimo mukati imomo muparliament imomo kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidebatwa or kuguida party policy on how we should be able to debate maissues anoafecta vanhu muzimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru akatiamboipa ipapo nofunga kuzivo vana vezimbabwe asi kuti dasindo zvinovanetsa tikaenda kuna south africa nowana vatungamiri vemaopposition political parties vese varimo muparliament
tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo ichokwadi here
aiwa zve zvinhu zvisingashamisi izvozvo nekuti iko zvino tanga tina Muzvare Tabitha Khumalo ndo vanga vari leader of the house chienderana nemutemo urimo iko zvino ari muziva kuti kuzanupf kuna comrade kuna honorable Yangi Ziyani ndo middle of the house vakamirirawo ZANUPF vati varivo middle of the house saka kuri kunzvimbo zvakare tiriko kuopposition ta middle of the house zvakare kuopposition tanga takabatwa na Muzvare Tabitha Khumalo zvinhu zvasi zvitsva senate leader of the house is missing now from ZANUPF ndi honorable Monica Mtsanga and leader of the house ku MDC ndi Seda Mudzuri saka Madam Kupe vanokwalifaya kunge vari leader of the house ku National Assembly because ndo the most senior person watina ikoko saka kana nzvimbo iyoyo yangodikleva vakan vanogona kuita leader of the house akasvika ipa
imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa naMuzvare Kupe izvi imi munoti kudii nazvo
hazvina kunge zvakaipa kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita somutungamiri ndovanganga vari mavalues avo ndokufunga kwavaita handioni zvanga zvakaipa zvakare nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti hanyagire aite kubvisa kukubvisa munhu kuti vapinde nekuti vakanga vari munhu akamira sapresident weparty yemdc panguva iyoyo saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende zvakasiyana zvakaitika pana Madam Kupe zvekuti whatever she stood for MDC president yeah faction yeah zvakanalifaiwa necourt saka that was nullified
patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe nezanupf munoti kudii nazvo
aiwa awo mashoko anongotaurwa vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vanokugara vachitondera nokurangarira nguva yatsvangirai pavakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo deo zvaitika kushuva kwevana vezimbabwe reni hapana zvarongwa hapana zvati zvaitwa hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho asi zvatinoona zviripo ndekuti mukafamba pagraund vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ina vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa
sachigaro vemdct vamorgan komichi vachitaura vari parunhare vari muharare sezvo tichitema tisina kwatinorerekera tabata mutevedzeri womutauriri wemdc alliance vakilford shachwayo kuti tinzwewo pamire bato ravo
izvi zvapa chiemo chatagara tichitaura kuti vanhu vari kudzinga mamps nemakanzlers edu emdc alliance parliament nocouncil izanupf ZANUPF iri kureplacea makanzlers edu nemamps edu nemazanupf again saka uku kuita kuvanhu vakadyiwa election munoziva vamunangagwa vakazvambaradzwa napresident Chamisa paelection yapfuura Mai Kupe haatitaure vakazvambaradzwa asi izvi zvaakuitika ndo ine election theft vaakutoba maelections kuriga maelections evanhu nekuti vanhu vanenge vakasarudza munhu wakasarudza saka zviri kutibudisira pachena kuti zvese zvikuitika kudzimba kwa MPs kubiwa kwa party yevanhu ma biribodi ese ari kuitika ari kuona Dagi nana Kupe zvese zvikuitwa ne Zanu PF.
Ko imise bato pane matanha muri kutora here ikoona kuti izvo machengetedza zvinzvimbo zvenyu zvemuparamende.
Awa izvi hazvidi kudzwa kana kuti munhu ataura kuti handina kubatana nesanu zviri pachena nekuti kuita ndokunooneka kutaura kungotaura kungoomoka kwanenge vachingoita asi zviito zvavo zvinoratidza pachena kuti vanhu vezanu PF vanhu varikuda kuparadza nyika vanhu varikuda kuparadza demokrasi munyika yedu yeZimbabwe. Utongi hwejekerere hwakarwirwa kuhondo one man one vote yakarwirwa kuhondo yese yakuparadzwa nenyaya yekukara kukara masimba kukara marizozi zenyika umbimbindoga wezanu PF nanamwondora ndo hwaita kuti tisike patiri pano. Saka ishu iri kuitika haisi nyaya yekuti Munzura wati zvakati nekuti zvaanoita ndo zviri kuoneka pachena kuti Munzura ndowezanu PF, Kupe ndowezanu PF, Komichi veshe ndivezanu PF vari kushandira zanu PF kuparadza nyika. Apa zanu PF inozikanwa nyika yese pasi rose kuti ndo dambudziko muZimbabwe inonzi crisis pachirungu ndo dambudziko hombe rine vana vaZimbabwe. Zanu PF kuvapo kwayo ndo kuvepo kwedambudziko ratinaro muno muZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti izvo MDC Alliance iri kuzviona kuti izvo iri kutorerwa masimba neMDCT. Kosei iri kuramba ine nhengo dziri muparamende mangodi kungobuda? Mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu uyu.
Vanhu vasatya, tiri kuronga pasi grounda. Zvino hatimanyi, haumanyiriri hukwakabata munyu. Regai muone, ane makaona timu yedu iyi dingindira regore rino re 21 years. Takati mobilizing and fighting for a people's government. Kuronga nekurwa kuti Zimbabwe iwane hurumende yevanhu. Ndozvo zvatiri kuita. Takakosha zvese zvana Kupe vese vaya havana kana basa vaya. Chine basa inyaya yeutongi hwejikerere. Chine basa ugari hwakanaka hwevanhu. Takakosha kuti vanhu vagare zvakanaka muZimbabwe. Ndozvatiri kutarisa isu. Ndopatiri kuenda ende ndozvatichaasisa izvozvo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo pamire bato ravo.
SeZanu PF isizo takagara tazvitaura kare kuti kazhinji chinotika ndechekuti kana mwana afoira chikoro anoblema kuti ndakafoiriswa nokuti vamwe vedu vari kufoira kana kuti ndiri kufoira nokuti ticha vacho vanondienga kana kuti chakatikati. Saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance. Hakingi MDC Alliance tiri kuona problem yaende yekuti pane machildish and blaming behaviors akiita kuti every failure yavo vanoblama somebody else. Havatori responsibility yekukonewa kwavo. Kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata, vakaenda kukoti vakaruza vanoti koti yadi yapindigwa neZanu PF. Kana zvazvo kupolitika kwapati yavo yeMDC kushupana kwavari kuita neMDCT vanoblema Zanu PF. But ini tichitarisa maitiro ari kuitika zvinhu ikoko kuti iwo Chamisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei.
Imi sebato reZanu PF murikungarambe here zvechokwadi kuti izvo hamusi kudyidzana neMDCT?
Aiwa isitizvo zviri kuitika ndozvokuti kuzvidzana kwatirikuita neMDCT vachoto ndekwa kuti president pavaka after my election at 2018 president vakati ma participants ese akaparticipate pama election handiti ka weaitironge inonzi Poland to discuss politics dimnomnyika rona tingashanda set chindirambe isi ndokuzvidzana koga kwaita neMDCT not only MDCT yekacheti nemamwe ma political leaders akauya anouya participate ku Poland. But apart from that hatina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezvikitika kuMDC. They are doing what they are doing using the rule of law, and when they go to court sometimes they win, sometimes they lose, and we have no interruption as Zambia. We don't interrupt in any affairs of MDCT.
Pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro wekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yeZanu PF neMDCT. Munoti kudini mashoko iwayo?
MDCT is an opposition political party. Zanu PF is a ruling party iri kulidwa na Comrade Edwin Mangagwa. Isu se Zanu PF is a government. Hatina kuzvidzana kwatinorakuita neany political party. in own opposite political party. To be honest with you, to know nice is good. Kana Moon, and as you have Poland, all of us, ours, and OBF project, Nana Jamisa. But it's not going to go, not you, we have Poland, Quacho. And it, while you have Poland, then touch one of it. My problem is that I'm on the app is not going to always got to discuss. I'm sitting in the Dogging Guitar anyway, President West Babu, and when it's 5 years in Ogutini, in the wrong and Dream Kuru, no bonus, we have allegations of this HANPF involved. Zama pia viru na kushanda ne MDCT, haisu na kushanda nesu. Iwa wakaramba. Saka isisa zama pia fatiko, nukura matiku nyengere na kutu wakaramba. Kana uchida, the door akan ziri open, uya, tigale pasitita ure, kana uchida. Jidu kupise uwe, tigadri senyika.
Sachi garo ve zama pia fumudunure North America province, va registri charumbira, va chitaura vari parunare, vari kukana. Mumiriri we zengeza West Mdarere National Assembly, va job sikala. Vashanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa ari mumaoko ehurumende mushure mekupambwa kwaakaitwa musi wa 30 chikunguru gore rino. Asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekupambwa kwa Mcheiwa uyo anewe muzukuru wemupepeti weZim Lives Mududusi Matutu. Vasikala avo vanewe zvakare mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vanoti ivo nemhuri yavo vaenda nhasi kuBulawayo kunoona Mcheiwa. Izo vati wacharamba vachiita kuvanhu vose vavati vari kushungurudzwa nehurumende.
Ndakabuda mugere ndisinganatsikunzwa zvakanaka. Saka ndanga ndichimbouya ndichongororwa namadhokuta kumba vachindipa kuti ndikurumidze kuti ndidzokere pautano hwananga ndiri. Saka iko zvino zvinenge zvavanane zvikuru. Saka chiripo ndechekuti ndinotenda kuti pandichazoenda no torwa ma test no kuobserva ora kuti mukati meura makamira sei zvobanja zvava nechimbo chikunazo kuzva kuti utano hwangu hwakamira sei chaizvo.
Vasikala tanzwa kuti izvo maenda kubhuwa yekunoona Mcheiwa na sekuru vake Mududusi Matutu, chii chakupai kuti muende ikoko kunovaona?
Iye kuti kana vanhu muri vakashungurudzwa mose pa nguva yandakaoma yokutarisa 31 July unonzwawo mwoyo kuzomunhu kuti vamwe vangu avakatora vakashungurudzwa vakatambudzwa vakapinda mutsaona yakakura kudaro ivori mukati mechirongo. Zvakanaka kuti undonzwa nokuonawo kuti vari sei sezvo zvakaitika kuna Tawanda Mcheiwa hazvingabvumidziri kuti zvinge zvichiitika mukati menyika. Imi mukoma Rei munonatsokuziva kuti nyaya yetocha neabduction yakamira sei sezvo murivo mumwe wevanhu vakashungurudzwa zvikuru kwazvo mukava victims of torture nerezime munoziva kuti zvinorwadza sei. Saka nokurwadzikana hatamuka semhuri yangu navadzimai tikati handei tinochemawo navava vakuti kuna kuti vari kurarama zvakaita sei uye chii chaizvo chaizvo chakanatsokuitika kuti tinatsokupiwa nhoroondo izere yezvakaitika kwavari.
Pamaenda muchinovashanyira mukana waona ivo vatambira sei kushanyira kwamavaitira uku?
Vakakamadzwa nazvo zvikuru uye vapindwa nomufaro mukuru zvokuti havanga vasina kana kumbozvitarisira kana. Saka chaita chimwe chunhu chokuti tavasunudzira mweya wavo zvikuru kuti zvirokwazvo kunyange takarwa netambudziko iri kune vamwewo vatungamiriri muzimbabwe vanoteuka netambudziko ratakawirirwa naro semhuri. Saka vasara zvikuru zvokuti patazooneka takusumuka navadzimai vavo vanga vasingatodi kuti tisumuke tionekane navo asi kuti tirambe takagara navo tichingorondedzerwa nokunzwa kuona kuti zvakamira sei. Saka tazosvika hedu pakuonekana zvakanaka asi vanga vasina chatodi kuti ndikwanise ndidzokere kuHarare asi vanga vachitoti hanga tiswerei tese sezvo mweya yedu tichitaridza kuti tasununguka nokushanyira kwamadhidha nemhuri yenyu vasikala.
Zvichitevera kubuda kwamakaita Mujeri Vasikara, muchange muchiti mumiriri weZengeza West Mudarere National Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikara vachitaura vari murwendo rwekudzokera kumba kwavo vachibva kunoona Tawanda Mcheiwa kuBulawayo. Vagari wekwatsomba mudunhu reManicaland vari kuchema-chema zvikuru kuti minzvimbo yavo hamuna nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo uye migwagwa yavo haina kunaka. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari venharaunda iyi vanotipa musikapo vanotengesera zvinhu zvavo. Hapana kuvakwa izvo zvinoita kuti vanaiwe nemvura kana kupeswa nezuva apo vanenge vachitengesa zvinhu zvavo. Mukuru wewatsomba business community Vatenda Idekete vanotipa nzvimbo inotengesera veruzhinji panofanirwa kuvakwa zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatengesera zvinhu zvavo pamene.
Isisu tanga tichingoti chatinesa tinoenda kucouncil, council ichiuya panoti chigara. Zvino kugara kutaingoita all along kuona kuti takati rungwisa zvichemo zvekuti tirikudawo shelter pano tibatsire iwe kuti pavhe venda zedu arege kunaiwa nemvura, mavenda zedu aregere kutengesera zvinhu zvavo pane mhepo. Asi still kanzo yakatipa difie apa. Isisi association tiri kugara misangano tichiramba tichiwa pressurize, please tine issue yedu iyoyei. Asi still kusvika pazuva ranhasi
Dekete vanoti rimwe redambudziko ravanaro nderekuti havana kliniki iri pedyo.
Tine dambudziko, ndofunga mambozvizwa earlier, vanhu vari pawatsomba panapa hatina kliniki. Mambozo right, zvatisina kliniki takagarawo pasi sewatsomba business association tikaisa chichemo chedu. Chichemo chedu icho chaicho handisi kuziya kusvika iye zvinezvi kuti vakazvitambira nezvechokwadi here, nokuti vakatipa stand number 667 iri pamhirambo yavakazoti ndo pachavakirwa clinic. Asi kusvika izvozvi hatina kara runyerekupe rwekuti kliniki ichava kwariini.
Sachigaro wevagari vemuwatsomba growth point amai Tambudzai Vhiki Kangu vanoti vanoshuvira kuti nzvimbo iyi iwanirwe magetsi ekunze kana kuti matower lights kuitira kuti vanhu vasabirwe zvunhu zvavo usiku.
Kumbira chichemo zvia chikumbira muno kuti achida matower lights at least wakatisiro tower light pasenda netower light kuseruka. Vanhu vari kurobwa 6 o'clock kana kangu tarima chete vanhu vakutorobwa. Saka ndeimwe challenge tusangana nayo kuno. Kuno kuti tine dzimba dzedu dzatakavaka, tine mvura dzemukati, tine matoilets emukati, toshandisa futi mvura mukati, but at times mvura yedu inoenda. Mapipes edu mamwe acho aorera, tinogona kupedza iweek tisina mvura. Apa tine maflashing systems.
Mumwe wevanotengesera pamusika wepower tsomba Ambuya Lucia Chavatama vanoti dai vakavakirwa pekutengesera nekanzuro yavo.
Pirisa kuti mashedz edu emusika tikwadawo apa. Paitwe mashedz edu emusika toonawo kutengesa uva kuine wanhu kunotipa mari, nekuti zvinoita kuti vana vedu vaendewo kuchikoro, vana vedu vaonewo kudya, nesu vamberi kwacho tionekewo tiri wanhu pano.
Vadekete vanoti vakasvitsa zvichemo zvavo kukanzuro yavo asi hapana rubatsiro rwavati vawana. Mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly iyo iri pasi pemutasa Sendro vaTrevor Sarowaka vanoti vakasvitsawo zvichemo izvi kumukuru wekanzuro vaGeorge Bandure asi havasati vapiwa mhinduro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravabandure pamusoro pezvichemo izvi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Kudzamara vagari vavakirwa nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo, vanhu vakaita saAmbuya Chavatama nevamwe vavo vachagara vachinaiwa nemvura pamwe nekupiswa nezuva vari pamusika usina kuvakiridzwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzakawanda vari kutumira mashoko kumutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump, vachivashuvira kuti vapore nekukurumidza, zvichitevera mashoko akaiswa paTwitter navaTrump nezuro vachizivisa pasi rose kuti vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaTrump vari kurapwa vari kuWalter Reed, chipatara chemauto emuAmerica. Vatungamiri venyika vatumira mashoko vanosanganisira mutungamiri weGermany amai Angela Merkel, mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath, pamusoro pekukwira kana uwandu hwenyaya dzevanhu vari kukwira motokari dzakazvimirira kana michovha yakazvimirira vachipedzisera vabirwa. VaGoliath vari kuti sesangano vagara vanokurudzira veruzhinji kuti vashandise mabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kuti zvakanyoreswa kutakura veruzhinji kana kukwira motokari dzakazvimirira anganzi maprivate dzevanhu vavanoziva, kwete kuti unongoti wakamirira bhazi mumugwagwa motokari youya yokumirira pamberi pako wokwira wopinda wopedzisira wabirwa zvinhu zvaunenge uinazvo zvinokosha. Ndo nyaya yatiroda kuti kurukure tinzwe mashoko ane sangano irori ekuyeuchidza veruzhinji kuti vafambe nemabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kwete kukwira michovha yakazvimirira. VaGoliath, tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu. Titsanangurirei zvamakatakura nhasi pamusoro pechenjedzo yamuri kupa vana veZimbabwe.
Tiri kuramba tichingotambira mashoko ekubirwa kwevanhu nekurwiswa nevanhu nematsotsi apo pavanenge vachibva nekuenda kumabasa nguva zhinji nechikonzero chekunetsa kwezvifambiso munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tiri kungokurudzira vafambi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumabasa nekumwe kwakadaro kusi vasashatise michovha yavasingazive kuti ndeyanani. Zvine njodzi zvikuru nyaya yekukwira maprivhiti.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe senzira yekuchengetedza vanhu mukufamba imomo?
Tinongokurudzira kuti vanhu ngavakwire mota dzavanoziva kuti vange vachienda kwavanenge vachida kuenda nguva dzese. Tichikuramba tichingotambira mashoko kuti kwakati munhu akazokwira private akazotorerwa mari yake akazorwiswa akakandwa panze mota ichifamba dzimwe nguva. Vamwe kana vashaya michovha kana kuti mabhazi vanofamba netsoka. Zvinozoita kuti varondwe futi nematsotsi vobva vabirwa zvese zvavanenge vainazvo. Saka tiri kungokurudzira vanhu kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha nekuti kungokwira chero motikari kazhinji dzine njodzi zvikuru kuti munhu unogona kusangana netsaona kana nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti urasikirwe neupenyu kana kutorerwa mudziyo nekosha ikafanana nemari, malaptop nemafoni anodhura.
Takanzwawo muchinyunyuta pamusoro pevemabhazi kuti havasi kutevera nzvimbo dzavanofanira kunge vachimira kana misika yavanofanira kunge vachimirira zvakuita kuti veruzhinji vaende panjodzi. Zvii zvamungataurirawo vemabhazi?
Chikumbiro chedu kuvaridzi vemabhazi ndechekuti ngavashandisewo mabhazi terminals anotenderwa kwete kungotakurira vanhu mahighway. Kana vasvikawo mumadhorobheni mune kwakarongekawo ngavaendewo kumabhazi terminals ikoko vongonotakura vanhu nguva zhinji. Ivo tokurudzirawo vemapurisa kuti vange vachitowo basa ravo pamugwagwa ipapo kana kuti munzvimbo dzinotenderwa vachidzivisa vanhu vanovatorerawo basa panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Isusu chatinoda kutakurwa kwakarongeka nekufamba nenguva nguva zhinji. Uyezve tinongokurudzira vafambi kuti ngavakwire motikari dzinotenderwa kuti vange vachivatakura. Zvinoita kuti kana vazokuvara kana kuti vazosangana nenjodzi vakwanise kuzenge vachiripwa nemakambani einsurance kana mabhazi aine yanoti passenger insurance cover.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaGoliath nekuwana nguva yekumbodzidzisa vana veZimbabwe pamusoro pekunge vachifamba zvakachengetedzeka. Manga makateerera kumutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe kana kuti PAZ vatafadzwa George Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA.